andi firimwe chete kutorova kuzvimkwazva dengari era gatinira tiri kudambe uni anorima utone kutamba mkwazva oh one mutsa neptupo gara vangoziva kuti ndozviripo kana zvakunetsa mwana wangu dzura mkwazva uchatenga mombe uchabaya uchavhiya uchapura nyemba uchadzura nzungudziya ende baba vati vanoda matorofia otomhanya musango mukwazva pane yandibira kombi yemvura kana zondo rangu randamwa ndavhura vanhu vese vatibvunze mukwazva pakati pevanhu vese varipo iyani watigarira kumhepo zvakungonzi bvunza mukwazva Pura nekuta ingana kubatira ikwaya ndikambora mkoko wangu uchusinda masana seri yacho seriyo yamagandi paimenye mwana inyembe zvigare mandoita narutsa malema seri yacho seriyo yamagandi paimenye mwana inyembe zvigare mandoita narutsa malema kwasha chungwero Mujamanya naro kusvikira maribata Madzimbo yabuda sakuri makaka Changamire vati vanoda hari mukwasha Zino rakaura muchando rinobanda Ndina mari yekudzurisa kane mukwasha Vakatemwa nyora kare neimwe n'anga Vati zvara vakunaro vanodzikaka Tungamira mumbe tiri memukwasha
Shaka naka chiombe